kunyepa ripoti ya that is a false report hatina zvinhu zvakataro isusu kuzanopevu hatina vanhu vakadhakwa zvinhu zvedu isusu zvakarongeka kubato kwedu kwezanopevu hatina chinangwa chatinokrietera anonzi materagroups haako ende hatiazive because zvinhu zvese izvozvozvo hazviwanike muconstitution yezanopevu muconstitution yedu yepati tine chinhu chinonzi zanopevu youth league andete vanowanikwa kubva museiro kusvika kupolitibhiro saka zvekunzi kune matera groups kana chii izvozvozvo hazviko thereis peace in Zimbabwe runyararo rwakakwana pasina mheremhere pasina anorova mumwe pasina anotuka vamwe saka nyaya inotaurwa netuma organizations twenyu tichiwana crisis coalition in Zimbabwe ndoiyi vanotoda kucreata maproblemu vanhu ivavava kutsvaga kuti pakaite matambudziko ndepati kana kuti vanorarama nekunyepa
zvikwata izvo zviri kunzi matera group zviri kunzi zviri kutenderera zvakapfeka mbatya dzezanu p f imi muri kuti havasiye nhengo dzenyu sei vari kufamba vari mumbatya dzezanu p f
naiwe ndo nzira dzemuvengi idzodzodzo zvaanotoita vamwe vakaenda vakanoprindisawo rijaria yeduko ndokubva vapfeka kuti vaikonzerese confusion pagraund kuti zinzi kana vaita zvakaipa zonzitarisemonekukomete zanu p f inini tinozviziva kuti kubato kwedu rezanupiefu maipi edu muzanupiefu ndo vanhu vane discipline kudarika mamwe maorganizations ese pasi rino saka vada kutsvaga zvinhu zvekupomedzera zanupiefu nokuti vaakuziva kuti vakuenda kumaelection
pane matanho amati matorawo here naivo vamuri kuti vari kupfeka mbatya dzebato renyu
hatitore matanho kuvanhu vatisingazive tinotora matanho kuvanhu vatinoziva uye tinokurudzira ivavo vacho vari kunzi vari kurohwa nevanhu vakapfeka mbatya idzodzo kuti ndavaripoti